Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarunga nemugadzi nechirwere ichi mudunhu rematsonaland west vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu rematsonaland west vagift masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro.
Week 74, week 3 79, week 4 85, in total 309. Vakafa can confirm zvimba we had 3 kids from different families.
Vamasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu.
But due to limited resources, tai tikurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa asi vabayise chi imbwa. Ende munhu kana achinge arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda futi kuti kuchipatara within 72 hours.
Vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone. Zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo, kuda kungoruma ruma zvinhu, kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza.
Tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura, akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita masake mazino achitoita kudi kana kuteta, haakwanisi kana kuti inge vachitarisana funechi nechiedza. Uyezve vanogona kunge vachururuka mati masiriri ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma ruma kana ari munhu kana anenge achida kurumba kana iri mhuka inenge ichida futi kudi kuruma mazino ndodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma and they are very agitated.
Vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka. Nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabond. Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba famba dzichaurayiwa.
Kwete hatinenge tisingaurayi imbwa asi tinenge takuzidzizorodza kuti dzisaseimbwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba saka tinenge takuzidzizorodza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa. Vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisingandouya kumakona ngadzibatsinge dzabatwa vanhuvanotsigiraaudautengachiaraigomoke.
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwi kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Komendi yangu yekuti like hadzifaniri kuurayiwa sekudaro but dzinofanira kuti at least vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu jekiseni rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabond kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu rematsonaland west rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu 10 nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwa mupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu 10 vaiva vekwazvimba. pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.